pane urongwa hwekutsvaira tingangoti muchirungu inonzi clean up campaign kana clean up exercise pashopping center yeAthlon mumusha weGreendale muconstituency yomunomaharare inonzi Harare East iri muward 9. Nyaya yeclean up ndeyekuti vechidiki vedu vaona kuti toda kuti timbotaridzawo vabereki kuti isu tiri vana venyu tinodawo kuti muve nenzvimbo dzakanaka pamashopping center penyu, pazvikoro zvenyu, pamakliniki enyu, pave pane hundere, pakatsvinda. Saka vativo tichange tiripo kutanga nenguva dza8 o'clock mangwanani musi womugovera mangwana vachitsvaira havo vachingoita mingling mixing nevemunharaunda local community yeGreendale nokuti vanoziva paAthlon vanoziva kuti paAthlon shopping center ishopping center yakakura kwazvo.
Sei mafunga kuti mutsvaire nokuti tinoona kuti ibasa rekanzuro rinofanira kunge richishuka nekanzuro yeguta reHarare?
Tose tinoziva kuti kanzuro mazuva ano iri kukundikana nenyaya yekuti mari chaiyo vari kushayiwa. Unotoona dzimwe nguva zvichinzi marori aya anofanirwa kunge achitakura marara akundikana kuzotakura marara nokuti tiziri havana. Vazhinji vabereki nevamwe vane dzimba vanoti maretsi chaiwo vanoti vane zvikwereti zvakawanda nokuti vanoti mabasa amwe vanoti takaritsenjwa. Saka zvonetsawo vekanzuro voshaya maresosi. Saka tati isu seMDC toitawo mudimi mudime nevenzvimbo yeAthlon ward 9.
Munosungirwa kupiwa mvumo here nemapurisa kana kuzivisa mapurisa nezveurongwa uhu?
Mvumo takatopiwa munoziva henyu vakandemiri kuti pamutemo chaipo bumbiro romutemo mapurisa haasiwo vane kodzero yekuti vanotipa mvumo. Asi isu sevanhu vanoremekedza mutemo nokuremekedza mapurisa takatovanyorera. Saka mapurisa local police vakatoziviswa vakatipa go ahead.